Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 6/2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uwandu hwevanhu vaakushayika nechirwere cheCovid sekutaurwa kwazviri kuitwa nebazi rezveutano muhurumende nyangwe nevamwe vanokwanisa kunge vasitori pakuzikanwa kuti vatoshayika nechirwere ichochi uye nevari kubatwa neutachiona hwasvika pauwandu hwakawanda chose kana hungatyisa kana watingati mavhere high figures statistically.
Vanhu vakawanda voramba vachifa pamwe nekubatwa nechirwere cheCovid-19 munyika.
Tiri kukurudzira vanhu kuti vagare kudzimba kunyanya mavhenda muguta. Hatisi kutarisira kuti vavemo nevanoita zvemushikashika. Tiri kukurudzira kuti vanhu vagare mudzimba vateerere zviri kutaurwa nehurumende maererano nekudzivirira chirwere cheCovid-19. Chiriko zvechokwadi.
Kanzuru yeguta reHarare yokurudzira vagari kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland muno muAmerica chinonyora bhuku rekutanga rekudzidzisa vana mitauro miviri mikuru yechivanhu yemuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa kuti nezuro vanhu makumi matatu nevana kana kuti 34 vakashaya nechirwere cheCovid-19 vamwe churu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 1365 vachibatwa nechirwere ichi. Uhu ndihwo uwandu hwakawandisa hwevanhu vafa nekubatwa nechirwere ichi muzuva rimwe chete kubva zvachatanga kupararira muna kurume gore rapera. Pavanhu vakashaya gumi vari muHarare, vasere kumaNicaland, vanomwe kuBulawayo, vatatu kumaShonaland West, vaviri kumaShonaland Central, vamwe vaviri kumaSvingo uye mumwe chete kumaShonaland East nemumwe chete kuMidlands. Matulu asina vanhu vakafa iMatabeleland North neMatabeleland South chete. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika vave mazana mana ane gumi nevasere kana kuti 418. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru gumi nezvinomwe zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 17,194. Mashoko atiri kutambira anotiwo vatambi vechikwata cheFC Platinum vashanu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kuTanzania uko vari kutamba mutambo weCAF Champions League neSimba Stars iko zvino. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana masere negumi nevatatu kana kuti 11,813. Vanhu vachiri kurwara vave zviuru zvina nemazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevatatu kana kuti 4,963. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vakurudzira vanhu kuti vatevedzere kurudziro yekuti vagare mudzimba, kupfeka mamask uye kugeza maoko senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Asi nyanzvi munyanzvi zveutano uye vakambova mukuru wechipatara cheChitungwiza Dr. Enoch Maida vanoti uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi unogona kunge hwakatowanda pane hwakaziviswa nezuro uhu.
uwandu wevanhu vakushaika ine chirwere checovid sekutaurwa kwazviri kuitwa nebazi rezveutano muhurumende nyangwe nevamwe vanokwanisa kunge vasitori pakuzikanwa kuti vatoshaika nechirwere ichochi uye nevari kubatwa neutachiona hwasvika pauwandu hwakawanda chose kana ungatyisa kana watingati mavhere high figures statistically.
Zvatakuona izvi Dr. Maida zvinorevei kuti vanhu vakawanda vari kufa vakawanda vachitapurirwawo icho chirwere ichi?
Zvinhu zvose izvozvo ndofunga kutanga November zvichipinda muna December zvakatoonekwa kuti nyika dzokunana Europe nyekunana America vakanga vakatogara vataura kuti zvinhu kunoku hazvisina kumira zvakanaka. Nyangwe South Africa ikataurawo vakatotaura kuti kwane imwe chimwe mhando yeutachiona hwecovid ihohu hwaakubata vanhu ende vanhu vari vanoongorora vanototaura kuti utachiona uhu kana tingati new strain iyo inokurumidza kutatapuriranwa zvikuru zviya zvatingatoti 70% infection rate kusimba kwayo kana kukwanisa kuenda kana ichitatapuriranwa pana vamwe kudarikidza mhando yecovid yokutanga.
Izvi zvinorevei?
Saka zvaakutoreva ndezvekuti zviya zvagara zvichikurudzirwa kuti vanhu vaite zvaakuda kutoti zvitarisiswe zvikuru kuti zvaitwa here. Vanhu kana vachinzi pfekai mamaski zvakatarwa zvinovhara muromo nemhino vaite saizvozvo. Vanhu vazhinji unoona vanopfeka maski vachisiya mhino yakadaro kuita sekuti vatopedza kudzivirira kana kuti vanosiya vanoisa pachirebvu vosiya muromo nemhino zvakashama. Izvozvo hazvisi kutobatsira zvikuru nyangwe vaya vana mabhizimisi kazhinji unotoona kuti dzimwe nhambo vanenge vakataura kuti kana usina maski hatikusevhi muno asi vachisevha vanhu vasina mamaski. Vanhu vamwe hapana temburicha inochekwa, pamwe hapana sanitaiza inenge iripo, hapana mvura kana yekugeza maoko nesipo yacho. Saka zvinhu zvinoita kuti vanhu vatarise kuhurumende kuti vaya vanofanira kunge vachirisa kuti zvose zvakatarwa zviitwe vange varipo vachizvirisa. Nokuti iko zvino izvi tinoona kuti zvikuru tikatarira madhorobheni nyangwe mukufamba kwevanhu vanhu vanga vaita sekungorelaxa kana zviya zvokungoshaya hanya kuti utachiona hunenge hwaakupera hunenge hwadzikira. Asi tiri kutoona kutoti iko zvino izvi pato ipa chaizvo.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi matanhatu nezvisere nemazana matanhatu ane makumi matatu nemumwe chete kana kuti 68,631. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadak ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose wadarika mamiriyoni makumi masere nematanhatu ane zviuru mazana mashanu kana kuti 86.5 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezvinomwe kana kuti 357,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nerimwe kana kuti 21 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. Vapora pasi rose vadarika mamiriyoni makumi mana nemanomwe ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 47.9 million. Kanzuru yeguta reHarare iri kukurudzira vagari kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vakafano bata chigaro chemeya weHarare vaStuart Mutiswa vati zviri pachena kuti guta reHarare ndiro ranyanyo vhiringwa nechirwere ichi nekudaro vanonga vagare mudzimba sezvakataurwa nehurumende senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. VaMutiswa vayambirawo vanotengesa zvinhu zvavo mumugwagwa kuti vatevedzere mitemo yakataurwa nehurumende uye vagare kudzimba dzavo munguva ino.
Tiri kukurudzira vanhu kuti vagare kudzimba. Kunyanya mavenda muguta hatisi kutarisira kuti vavemo nevanoita zvemushika-shika tiri kukurudzira kuti vanhu vagare mudzimba vateerere zviri kutaurwa nehurumende maererano nekudzivirira chirwere checovid-19 chiriko zvechokwadi tikasateerera tinopera.
VaMutiswa vaudzawo vatori venhau kuti kanzuru ichatora mukana wokuvharwa kwenyika kuchenesa guta.
Ndikukumbirawo kuti nguva iyo ino tichaishandisa zvakare isusu seguta kuti tichenese papo pose panga pachirasirwa marara tichishayiwa mukana nekuda kwekuwanda kwemotikari nekuwanda kwevanhu.
Asi mumwe mugari weMuHarare amai Barbara Depetepe avo vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa vaudza Studio 7 kuti nzara ndiyo inovasunda kuti vabude mudzimba vachinotsvaga cheuviri zvisinei nechirwere chatekeshera ichi.
Tinozviziva chaizvo kuti chigwere chiripo ende chaapararira chauya kuipa, asi tinorarama seiko tisina chikafu apa tinei tichida zvokunotengesa? Saka wodini uri mudzimba? Chigwere chiriko asi todlei.
Mumwewo mugari Muzvare Tendai Chiduku vatiwo kanzuru yeHarare inongogona kutaura chete vachitiwo havaoni kanzuru ichichenesa guta munguva iyo guta rinenge rakavharwa.
Palockdown yekutanga payapaya vakambotizvo vachachenesa guta nekuti vanhu vakavharirwa vawana mukana wokuchenesa but hapana zvakamboitika. Semune ipapapa vanhu vaone zvichiitika ini vanenge vachitongotinyeperawo zvavo kuti vachagadzirisa zvinhu. Marara akawandisa senge muno muHarare hazvisi kutomboita.
Hurumende yakaisa mutemo wenational lockdown level 4 kwemazuva makumi matatu senzira yekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 icho chakabata vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu nezuro uye kuuraya vanhu makumi matatu nevana nezuro wakare. VaMutiswa vatiwo zvipatara zvekanzuro yeHarare zviri kugadzirirawo kutambira varwere vakawanda sezvo vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vari kukwira muguta reHarare. Vanhu mazana manomwe nemakumi manomwe nevanomwe vakabatana nechirwere checovid-19 muHarare nezuro uye vanhu gumi vakafa nechirwere ichi nezuro. Kusvika nezuro guta iranga rarasikirwa nevanhu zana nemakumi manomwe nevana kana kuti 174 uye vanhu vakabatwa nechirwere ichi muHarare chete vava zviuru zvishanu nemazana manomwe nevanomwe kana kuti 5707. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvuru nezvuru zvevanhu zvakazara paBite Bridge nekuda kwekunonoka kudhindirwa mapepa ekufambisa kuri kuitika paborder apa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kuda kuzokera kuSouth Africa vataura neStudio 7 paBite Bridge Border Post vati vave nemazuva matatu kana kupfuura vakamiswa paborder nekuda kwedambudziko rekunonoka kudhindirwa magwaro ekufambisa izvo vati zvave kukonzera matambudziko akasiyana-siyana. VaWisdom Gapare avo vange vakauya kumusha kuzororera Kisimusi uye vave kudzokera kuSouth Africa kwavanoshanda vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti gwaro ravo rinoratidza kuti vange vasina chirwere checovid-19 harichashande sezvo rapfuura mazuva matatu rinofanirwa kushanda.
Dzane 3 days trip and up. Congestion, as you can see, kuri kupisa number 1. Mari yapera everything, hatisina kana chinhu panapa. Hapana chinobatika chine chatiri kunzwa. Vamwe vari kuti tichapinda, vamwe vari kuti tichanzi tiite ma-U-turn tiridzokere kumba. Hapana munhu ane full information kuti chiri kunyatsoitika.
mumwe womudzimai ari kudzokera kuSouth Africa angozvidoma nezita rekuti amai moyo vati kugara paboda kwemazuva matatu kwave kuvaunzira matambudziko anosanganisira kushaya mvura yekugeza uye kurwarirwa nemumwe mwana wavo mudiki.
Takasvika kuno kumusi mandi mandi kubva mandi zvekezvezvi tingori pano chikafu matoileti kugeza sezana mai munongoziva tobva togara tichitogeza nevana vatinava mwari kutochaya nemvura dzepano paboda plazi zuva chairi kupisa ende pakavharwa ende vhara vacho hapana kana moto iri kufamba hatisiuzwa kuti zviri kufamba sei.
Veruzhinji vataura neStudio 7 vati havasi kunzwisisa kuti chii chaizvo chiri kukonzera kunonosa kuti vanhu vadhindirwe magwaro avo ekufambisa. Asi vamwe vanoziva zviri kuitika vati kuwanda kwevanhu kwaitika pabhodha uku kwakakonzerwa nemashoko akataurwa nemumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuveko kwelockdown iyo yakatanga nezuro muZimbabwe. Vanhu ava vati izvi zvakakonzera kuti vanhu vaite chipatapata kuda kudzokera kuSouth Africa. Asi vamwe vataura neStudio 7 vati chimwe chiri kunetsa inyaya yekuti pane zvechioko muhomwe zviri kuitwa pabhodha apa. Mumwe wevanhu vane maonero aya ndivankosana Dube avo vari kudzokerawo kuSouth Africa kwavanoshanda.
Vanhu vari kupinda nemari apa pagete vari kubhadharisa ma500 kujambisa apa. Handizipei mari tikujambisei. Ndiyo corruption iripo apa. Kuri kupinzwa nemari. Dai tadarika kudhara dzimwe mota dzatakauya nadzo dzatoenda kudhara. Isitichiri panapa. Tatokuvara nenzara mari yatopera tichingotenga apa.
Taedza kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe kuti chii chaizvo chiri kukonzera kunonoka kudhindirwa magwaro kwevanhu paBait Bridge Border Post asi nhare mbozha yavo yanga isingabatike. Vamwe vanoziva zviri kuitika vati kuveko kwekefyu pabhodha reZimbabwe neresouth Africa kwawedzerawo kunonoka kwekudhindwa kwemapepa ekufambisa. Bhodha iri harisivharwi panguva yezororo asi kuveko kwechirwere checovid-19 kwakaita kuti Zimbabwe neSouth Africa dziise kefyu. Ndakamirira Studio 7 kuBait Bridge, ndini Kudzanai Musengi.
Dare Ramaja Street Nasi ratongera ma DJ matatu kugara mujeri kwemwedzi mitanhatu mushure mekubata kwaravaita vaine mhosva yekuunganidza vanhu pavakaridza mimhanzi vachipemberera kusvika kwegoredzva muHarare. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vasungwa ava vanoti Arnold Kamudyariwa uyo anozivikanwa nezita rekuti DJ Fantan muridzi wekambani inotsikisa mimhanzi yeChill Sport Records vatafadzwa kadzimwe avo vanozivikanwa nezita remadunhu rirwa rekuti Levels pamwe navatinashe chana chimwe avo vanozivikanwa zvikuru mune zvemimhanzi nezita rekuti Dama vawanikwa vaine mhosva yekutyora mirau yeCovid-19 pamwe nemutemo wePublic Health Act. Pakutongwa kwenyaya iyi vatatu ava vakabvuma mhosva yavaipomerwa vachiti vakanga vakaronga vanhu vavai dzira kuti vasadarike makumi mashanu sezvinotaurwa nemirau yeCovid-19 asi vanhu vakazenge vave kungouya vachiona vachiridza mimhanzi. Mutongi wedare amai Vongai Muchuchuti Guriro vati vatatu ava vagare mujeri kwemwedzi mitanhatu mushure mekusendeka parutivi mimwe mwedzi mitanhatu vati vaona zvakakodzera kuti vasungwa ava vagare mujeri sezvo vati kuvati vabhadhariswe faindi kana kushandira mahara kwechinguva kunozivikanwa nekuti community service kuchidzikisira mhosva yavakapara. Vati chirwere cheCovid-19 chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose. Nokudaro anotyora mitemo inobata chirwere ichi anofanirwa kurangwa zvakasimba. Mutongi wedare ati zvakaitwa nevasungwa ava zvakapinza veruzhinji munjodzi yekubatira chirwere cheCovid-19. Rimwe remagweta yevasungwa ava vatafadzwa hungwe vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare asi vati havana kufara nemutongo uyu.
Tashamisika tese. But kundo zvinoitika mudare hazvizivikanwe kuti zvinobuda sei asi mabudira zvaita tichaende kune dare riri mberi tinoti vanoona maonero akasiyana here panyaya yemutongo wapiwa nasi.
Vahungwe vatiwo vachakwidza nyaya iyi kudarire pamusoro vachiti kunyange hazvo mukuru wevatongi munyika akati nyaya dzichange dzichinzwikwa nematare munguva ino yokuvharwa kwenyika nekuda kwechirwere cheCovid-19 dziri nyaya dzinenge dziri dzinokodzera kunzwikwa zvechimbi chimbi pamwe nedzavo vanenge vachida kutongwa vachibva kudzimba dzavo vachatora matanho ekuti nyaya iyi inzwikwe.
Taenda ndiyo kunotraya kunisa mapepa edu kana tikaona zvaramba tozotora manhano anoita kuti mapepa ayatambire. nekuti nyaya dzana ninge vari mujere nyaya dziri agent. Constitution yedu inotaura kuti anything to do with liberty is agent. Sato tangira ipapo.
Veruzhinji vanga vauya kuzonzwa nyaya iyi varambidzwa kupinda mumatare senzira yekutevedzera zvakatarwa nehurumende kuti vanhu vasaungane senzira yekuedza kuderedza mukano wekutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nengo dzeparamende dzemuAmerica kubva kudare reSenate nere House of Representatives dziri kubatana nasi kuti dziverenge pamwe nekutambira zviri pamutemo zvakabuda musarudzo dzakaitwa muna mbudzi gore rapera. Izvi zvinogara zvichiitwa sechirango makore ose, danho rekupedzisira mushure mekunge dare reElectoral College ratambira vaJoe Biden musi wa14 zvita semunhu akasarudzwa semutungamiri wenyika. Asi urongwa uhu gore rino huri kushandiswa nenhengo dzebato reRepublican Party dzichishandisa masimba adzo kutsigira mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump avo vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Nhengo dzebato reRepublican Party muHouse of Representatives dzinodarika zana pamwe nenhengo dzedare reSenate dzinodarika gumi nevaviri dzinoti dziri kuronga kuramba kutambira zvakaturwa neElectoral College kubva mumatunhu matanhatu akakunda vaBiden anoti Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania neWisconsin. Nhengo idzi dziri kuda kuti paumbwe commission yekupenengura zvakabuda musarudzo dzematunhu aya. Urongwa hweRepublicans hunonzi huchatadza kubudirira sezvo bato Democratic Party riine zvigaro zvakawanda uye nhengo dzaro dzakabatana mukutsigira vaBiden. Dare reSenate kunyange hazvo richitongwa nemaRepublicans harisi kuzotambira urongwa hwekuramba kutambira zvakaturwa neElectoral College sezvo nhengo dzebato iri dzakawanda dzisiri kutsigira urongwa hwekuramba kutambira zvakataurwa neElectoral College. VaBiden avo vakawana zvigaro mazana matatu nezvitanhatu vakakunda vaTrump avo vakawana zvigaro mazana maviri nemakumi matatu nezviviri uye vaBiden vari kutarisirwa kutora mhiko musi wa20 ndira. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo North Korea iine mitemo yakasimba inobata chirwere cheCOVID-19, nyika iyi nhasi yaita misangano yezvematongerwo enyika, mutungamiri wenyika iyi vaKim Jong-un vachibvuma kuti nyaya yezveupfumi haina kumira zvakanaka munyika yavo. Mhirizhonga dzanga dzichiitika muNiger, Mali neCentral African Republic dzasiya mazana nemazana evanhu vafa. Asi nhumwa yeAmerica kudunhu reSahel inoti pane tarisiro mudunhu iri sezvo nyika dzakawanda dzaita sarudzo murunyararo uye paine dzimwe sarudzo dzakatarisirwa mugore rino ra2021. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland muno muAmerica, amai Yevedzo Chitiga Sibanda vakanyora bhuku ravo rekutanga rakanangana nekudzidzisa vana mitauro miviri mukuru yechivanhu yemuZimbabwe inova chishona neIsiNdebele. Amai Sibanda avo vanoshanda segweta vanoti vakaita pfungwa yekunyora bhuku iri nechinangwa chekuti mwana wavo ane makore maviri adzidzire mitauro miviri iyi kuitira kuti asazorasikirwa nechivanhu chake. Vanoti mushure mekunge vanyora bhuku iri vakazoonawo kuti rinogona kubatsira dzimwe mhuri dziri kunze kwenyika dzine vana vadiki kanawo vamwe vakuru vanenge vakaroorwa kana kuroora vasiri vekuZimbabwe. Amai Sibanda vanoti bhuku iri vakarinyora nenzira inobatanidza mazwi nemufananidzo inoyevedza senzira yekukwezva vaverengi kuti vanakidzwe naro. Vanotiwo vatove mubishi kunyora bhuku ravo rechipiri rinotaura nezvemazuva, masvondo nemwedzi yegore. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Amai Sibanda kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pebhuku ravo.
Pamusoro pebhuku randakanyora iri ndakarinyorera kuti vana vedu vadade nemitauro yedu yemuZimbabwe. Pane mitauro yakawanda asi Shona neNdebele ndo mitauro mukuru yemunyika yedu.
Chii chakaita kuti musvike pakunyora bhuku iri kana kuti muite pfungwa yekunyora bhuku irori?
Ndakarinyora bhuku iri mwana wangu akazvarwa kuno ane makore mairi isusu tiri Shona uye tiri mandirele futi. Saka tachira utanzisise mtauro zhirudzi zvese izvozvo uye afare nazvo. Nguva dzakawanda zhirudzi izvozvo hazvibatanidzwe asi ndakaona kuti zvinokosha sereke kuti tidzibatanidze. Nokuti vana vedu vanofanira kuziva mtauro mikuru yemuZimbabwe. Uye bhuku iri rinogona kubatsira. Chero vanhu vakuru vari kuda kudzidzawo mitauro iyi. Pane vakawanda vanogara kunze kweZimbabwe vakarorwa uye vakarorwa nevanhu vasiri vekuZimbabwe vanenge vachidawo kudzidzawo zvirudzi zvedu. Saka vanogona kurishandisawo bhuku iri zvakare. Uye pane vanoda kuti vana vavo chero vasiri vekuZimbabwe vangova neexposure kudzimwe nyika marudzi akasiyana siyana vanogona kurishandisawo bhuku iroro futi.
Saka iro bhuku riri kutambirwa sei nevana veZimbabwe?
Bhuku iri rinenge riri kudiwa chose nevana veZimbabwe. Pane community yedu yatiri kukura nayo pasocial media tichibatsirana, tichidzidzisana uye pane vamwewo vari kuona kuti hapana mabhuku akadai saka vari kufara nebhuku.
Saka munoona richibatsira here vana netarisiro yamuinayo imi tichiona kuti vazhinji munyika dzavagere vakungotaura nevana vavo nemitauro yemunyika idzodzo.
Bhuku iri rinofanira kubatsira vana shuwa. Uye ndinoona sekuti kana takava nemabhuku akawanda vakadai vana veduwo shuwa vanofara kudzidza nezvenyika yavo. Mitauro iyi tinenge takuitarawo kudzimba dzedu atisi kuti vana ngavaite fluent kuti vanyatsokuita nyanzvi yezvirudzi izvi kwete, tinongoti vanzwisise vagone kutaurawo nehama dzavo dziri kumusha nekunokuwo uye vave nepride nekwavanobva nezvirudzi zvavo sezvinoitawo vamwe vana vedzimwe nyika vanotaura zvimwe zvirudzi.
Saka iro bhuku riri kuwanikwa kupi kana kuti rinowanikwa papi kune vanenge vachida kutengawo vachiverenga?
Pari zvino rinowanikwa rinogona kupreordwa pawebsite yedu www.pilisacreatives.com. Pilisa chinjerere chinoreva kuti to bring something to life.
Avo vanga vari munyori wemabhuku uye vari Gweta amai Yevedzo Chitiga Sibanda vachitaura vari parunare kuMaryland naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanamuzvina bhizimisi vechidiki vanoti vanotambira danho rehurumende rekukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 zvisinei nekuti chirongwa ichi chichakanganisa zvakanyanya mabasa avo. Mumwe ane maonero aya ndiva John Muchenje avanoita zvekurima. Tatinzwe hurukuro yavaita namai Gove weStudio 7.
Tinoona nge danga togwa nehurumende rekudzosa lockdown palevel 4. Rakanaka chaizvo nekuti rinobata kuparara kwechigwere. Takatarisa vanhu vanga vari muno muZimbabwe medu vazhinji vacho vanga vasingachapfeki mamaski, vasingachaiti masocial distance, vanhu vanga vakufa nedenda iri vanga vawanda.
Pane varimi vazhinji vanodyidzana nevanoita mabasa emaoko mukutengesa zvirimwa zvavo. Tichitarisa nyaya yekuti vanoita mabasa emaoko ivo havasi kubvumidzwa kushanda panguva iyi. Nemaondero enyu mungati kudzoserwa kwaitwa chirongwa chelockdown palevel 4 zvichakanganisa here basa renyu sevarimi uyezve sevanamuzvina bhizimusi vechidiki?
Ndinoona kuti hurumende yedu yakaisa mabhizimusi anobvumidzwa kushanda nguva yelockdown anonzi maessential service. Vari part of the essential service zvichireva kuti vachange vachitenderwa kutengesa maproduce avo kumamarkets. So ndinokurudzira varimi kuti vaende kumakanduro avo uye kunzvimbo dzavanenge vari vapiwe tsamba sekuti vakwanise kufamba vachitengesa zvirimwa zvavo. Pane vamwe vamati varambidzwa kutengesa avo vanoita mabasa emaoko. Zvinogona kuti kanganisei zvishoma bhizinesi redu nekuti ndo vazhinji vanga vane misika vachi tengesa zvirimwa zvevarimi. So ndokurudzira varimi kuti zvinhu zvedu tizviendese mumashops ari fomo masupermarkets kuitira tavhoide kuora kwazvo.
Muzvinabhizimisi wechidiki vaJohn Muchenje vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, kusanganisirawo izvo zviri kuedza kupinda muSouth Africa, pamwe nekutambidzanwa masimba kuri kuitwa muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Kuzika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, silamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 6 Zibandlela 2021 ngikhathe Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
ukukhwela kwamanani lawa ngikhumbula ukuthi ubangelwa ukuthi bese uyekethiswe i-lockdown njalo ngekhefu abantu bebevakasha kakhulu besenza amadili benganaki ukumemetheka komkhuhlane. Okunye njalo sikhangela ukuthi ezibhedlela abongi basebenza bengela PPE okwenza labo
inani lasebetholakale bele COVID-19 likhuphulwe ngabantu abaphezu kwenkulungwane iyodwa 1365 abatholakale bele gciwane leli izwe lokuphela eZimbabwe. Abafundi ababhala imihloliso ye-O-level ne-A-level bahlangane lobunzima bokuphuza esikolo ngenxa yokuvinjwa kwemigwaqo nabezomvikela lapho kugciniswa i-COVID-19 level 4 lockdown izolo.
Lokhu sikubona kuyinto eliphutha kakhulu ngoba kuphambanisa ikakhulu abantwana abayabhala imihloliso. Sokumele belindele labo abadala abagade labo ukuthi bahlolwe izincwadi zabo kuye kumiswa isikhathi eside bezama ukukhulumisana namapholisa. Umntwana uyaphuza umhloliso yakhe.
Abomsebenzi wokujabulisa uZulu wabathathu abaqoqa umcimbi waseMbare namhlanje bagwetshwe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha ngemva kokufunyanwa belecala lokwephula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebetholakale bele-COVID-19 likhuphulwe ngabantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1365 abatholakale belegciwane leli izulu kuphela. Iningi labatholakale beligciwane leli ngabe edolobheni leHarare abangamakhulu phose athobaminembili 777. Kuthi idolobho labobulawayo lilabantu bangaphezu kwekhulu 110 sebezinkulungwane phose ezingamashumi amabili 17,194 asebehloliwe bafunyanwa beligciwane leli elizweni jikelele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani leli liphezulu okwamagama njalo ngelokuqala ukutholakala elizweni selokhe lumkhuhlane waqhamuka ngenyanga kaMbimbitho nyakenye. Ukukhuphuka lokhu kucatshangelwa ukuthi kubangelwa ukuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 elizweni, ukuvulwa kwemingcele okwenza uZulu osuka emazweni anjengeSouth Africa angene kweleZimbabwe ngobuningi ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Umbiko owethulwe ngodokotela beZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, IZDHR, basole amanani lawa bethi awavezi iqiniso ngesimo esikhona elizweni mayelana labantu abagula umkhuhlane we-COVID. Bathi njalo ugatsha lwezempilakahle kumele luhlolisise ukuthi eleZimbabwe lingabe selihlaselwe luhlobo lwe-COVID olutsha oluvela kwele-South Africa ngoba abantu abaningi bengene elizweni ngekhefu bevela khona. Unkosikazi Duduzile Nyathi ongumongi uthi ukumemetheka lokhu kubangelwa ukungalandeli iziqondiso zokuvikela umkhuhlane.
Ukukhwela kwamanani lawa ngikhumbula ukuthi ubangelwa ukuthi bese uyekethiswe i-lockdown njalo ngekhefu abantu bebevakasha kakhulu besenza amadili benganaki ukumemetheka komkhuhlane. Okunye njalo sikhangela ukuthi ezibhedlela abongi basebenza bengela PPE okwenza labo basebenze bengavikelekanga babe sengozini yokuthi kube yibo futhi abathwala umkhuhlane wewusa emzini yabo.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abaphila ngokuthengisa umnumzana Michael Ndiweni uthi umumo ngalomkhuhlane ususethusa.
Imbangela yokuthi inani labantu ababulawa ngumkhuhlane weCovid leqhanse ukuthi kulabantu abangalandaba lokugqoka vele ama-mask bebona umuntu ethawuni ezihambela bexoxa bengena ezitolo umuntu vele i-mask ingasesilevini ezixoxela vele ekhothiwe awuzayikhweze nxase bona amapholisa. So yikho kuba ngento umkhuhlane lo umemetheke njalo kuthi abantu abaningi vele abagezi izandla. Okunye futhi okumqoka emalokijini akula manzi, akula manzi, abantu bayageza ngapha izandla, la ma-sanitizer ayadura.
Kunje i-COVID-19 isibulele abantu abangamakhulu edlula amane i-418 lokhu leli gcikwane laqhamuka elizweni jikelele. Asebesinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi lanye 11,813. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abafundi ababhala imihloliso yika O level le A level bahlangane lobunzima bokuphuza esikolo ngenxa yokuvinjwa kwemigwaqo ngabezomvikela lapho kuqiniswa iCovid-19 level 4 lockdown izolo. Ubathabele Masuku sibalo ludaba njalo.
Abafundi ababhala imihloliso ye-O-Level kanye le-A-Level bahlangene lobunzima bokuphuza ezikolo ngenxa yokuvinjwa kwemigwaqo okwenziwa ngabezomvikela kulandela imizamo efakwe nguhulumende yokuqinisa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eze-lockdown. Ngalokho, uNkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcinisihlalo wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS, uthi ngabe limihloliso ike yamiswa.
Lokhu sikubona kuyinto eliphutha kakhulu ngoba kuphambanisa ikakhulu abantwana abayabhala imihloliso. Sokumele belindele laba abadala abagade labo ukuthi bahlolwe izincwadi zabo kuye kumisa isikhathi eside bezama ukukhulumisana namapholisa. Umntwana uyaphuza umhloliso yakhe, umntwana ufika futhi esephambaniseke kakhulu because ngoba konke lokhu kuyanjani, umntwana kuyamhlukumeza emqondweni wakhe, kuyamu-affecta civilly. Nxa efika ku-examination umntwana ephuzile nemicabango yangikhona ayisabuyi ngendlela eqondile. Singabe vele lokho kwemhloliso kuyama kulokhu kuphazamisa abantwana endleleni zikhulu. 1 bahlukumezeka, 2 abantwana kuyaba exposure futhi kulaku-COVID-19 le simemetheke kakhulu.
Omunye wabafundi obesiyabhala imihloliso uNkosazana Natasha Sibanda uthi uphuzile ukufika esikolo.
Ngesikhathi ngisiya esikolweni siyokubala, udumo lugcine lisiba ngama-roadblocks endaba ye-lockdown. Abantu bebegcwele, so vele amapholisa bengazwakali. Isitori sami vele kuthethe isikhathi esokuthi besizwisise noma dingqoke i-uniform. Angingazube belokhu besithi sinye abantu lokhu problem yokuthi abantu abaningi belokhu bebele isitori. So bekunzima ukuthi njani esami isitori laso besizwisise. So sithe sidlulapho isikhathi esifile ngasema-roadblocks ngafice nafika eklasini vele isikhathi sesingaseke sokuthi ngibhale njalo ngiphuzele ukufika eklasini.
Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo olwe-primary and secondary education umnumzana Thongana Ndoro yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe kodwa utshele iphephandaba le-Newsday ukuthi leli liphutha elikhulu njalo lusizo olukhulu. Ethi njalo abafundi abaphanjaniswe yilokhu bavunyelwe ukuthi babhale imihloliso yabo. Uthe njalo ababalisi labafundi kumele bavunyelwe ukudlula besiya ezikolo bengavinjelwanga. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
O Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abamsebenzi wokujabulisa uZulu u-Arnold Kamjariwa odume ngelokuthi DJ Fantan uthe sathwa kadzimwe owazakala ngelithi Levels lothi nashe chanachimwe odume ngelokuthi Dama namhlanje bagwetshwe ukuhlala ejele wenyanga eziyisithupha ngemva kokufunyanwa belecala lokuqoqa umcimbi kuzavuka kungumnyaka omutsha emzini weMbare besephula iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umantsi umutshutshithi Guwiriro ogoza abatshato laba uthi bavumile icala labo lokwephula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown curfew ezithi abantu kumele bahlale ezindlini zabo phakathi kwehola lika-10 PM usiya ku-6 AM njalo bengabuthani bebaningi kangako beminyezelene ukuze balondeleze iziqondiso zokungadonselani duzane laduzane i-social distancing. Lokhu kuthabise abanye abantu abathi isinqumo sokubopha abathathu laba siza kwenza bathikaze abalokhu besephula iziqondiso ze-lockdown. Umnumzana Bongani Gwesela isakhamuzi se-Warren Park eHarare uthi isigwebo lesi siqondile.
Ukubotshwa kwalaba bantu abahleke ukulandela umthetho we-COVID-19 ngibona ngani kuhle kwaba ngumzekeliso wokutshengisa ukuthi amapholisa ethu ayasebenza. Ngoba akula umuntu omele ethathe umthetho ewufake ngaphansi kwezandla zakhe. Wonke umuntu umele elandele i-corona ngoba lowo mkhuhlane ukhona.
Lokhu kusekele kumnumzana Takuzwa Makamba isakhamuzi seHarare.
Ukubotshwa kwaFantan ku-right sibili kodwa bengicabanga ukuthi uhulumende naye kodwa uma efuna ukuthi eyenze into leyo befike akudingi lezinye indawo okunjengokumashwele kwakulabantu futhi. Kubobulawayo ngalezi zathiwa kuba asifiwd kwakulabantu. So sicele ukuthi uhulumende laye kuzame ukuthi ngabantu bona laba babesenza into zinalezi ukuthi uhambelane kuze ngoba sineke sikhombele uFantan yethu.
Kodwa esinye sakhamuzi umnumzana Masha Ubhwanya usole kakhulu ukutshengiswa kwabathathu laba esithi kakudingeki.
Ukuboshwa kwaFantan noLevels kutshengisa ukuthi there is selective justice when it comes to breaching ama-COVID regulations ngoba kunezinye indawo ezazi labantu ezinjengomashwele. Abantu abangikhona babotshwanga. There are a lot of places around Harare kwakulabantu but we are not hearing ukuthi kulabantu ababotshiweyo. So asikwazi ukuthi abantu ababotshwayo ngabantu abembari okulabantu abasolayo khona. Abanye indawo lezi kwakuza abantu kwaye bengabotshwa kwaye kungabili ukuthi bayabotshwa bona.
Abathathu laba baqoqe umcimbi owaba labantu abaningi kakhulu endaweni ebizwa ngokuthiwa yi-chill spot emzini weMbare lapho okwabuya khona abantu abaningi bengalandeli iziqondiso ze-lockdown. Abaningi babengalandeli iziqondiso ze-lockdown ezinjengokungaminyezelani i-social distancing lokugqoka amamaski ngalesi sikhathi leli gciwane lisidla ubhedu. UZulu ubange umsindo omkhulu eloba ezinkundlani zokuxhumana ezebulenjini ezigoqela ku-Twitter okwenze ukuba abathathu laba bagcine bebotshwa. Abathathu laba bebemele ligqwetha labo umnumzana Dumfani Mthombeni ukuthi umthushisi ube ngumnumzana Michael Reza. Ngimele isitudio 7 news eHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uselaye abathengisa amafutha ezimoto ukubana bakhweze intengo okulinyathelo elikhangelelwe ukubangela ukukhuphuka kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo. Ngesikhathi iningi likhala ngobuyanga obubangelwa yikuvalwa kwelizwe phezu kwegciwane le-coronavirus. Ilitha linye lamafutha epetrolu ebeliyidola lamasenti alishumi lathoba munemunye $1.19 seliye kudola linye lamasenti angamashumi amabili lanye $1.21. Kuthi ele-diesel ilitha linye likhuphuke livela kudola lamasenti edlula alishumi $1.19 laya kudola lamasenti edlula amashumi amabili $1.23. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba kuchera othi ukukhuphulwa kwentengo yamafutha lokhu kuzaletha olunye njalo udubo wona abantu bevele bephakathi kwendubo eziningi ezibangelwa yikonakala komnotho welizwe.
Singathi thina i-economy leyi
isebenzisa i-fuel eningi kakhulu njengoba sikwazi ukuthi lapha amandla kagesi akula eneleyo. So abantu abeku-manufacturing, abaku-transport industry, ama-mobile network operators bayefuna i-fuel ukuthi barane ama-generator lokuthi ba-transport izinto from point A to point B. Ukukhwela lokho okwentengo ye-fuel siyakwazi ukuthi unyanga elandelayo kumbe ezimbili ezilandelayo intengo ziyabe sezi lethwa kuma consumers kumbe ubathengi, ngoba intengo yezinto ezinjenge sinkwa ezinjenge transport even ama into enjenge airtime kumbe idata uzakhwela, ngoba ama companies ayabe sithi wona intengo ye-fuel isikhwelile, so thina sokumele siyengezelele intengo yama-products ethu. So ngibona njengani ukukhwela lokhu okwentengo ye-fuel uzaletha ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi abantu abaningi khathesi kabasebenzi baku-lockdown.
Manje ngokubona kwakho ukukhwela kwentengo yamafutha lokhu kuzabangela ukuthi umnotho welizwe uhambe njani ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe?
Lapha eZimbabwe uhulumende wabona ukuthi engenza imali eningi kakhulu esebenzisa i-fuel. So kulama taxes kumbe imithelo eminingi kakhulu ku-fuel. I-carbon tax lokunye okungama tax okungatholutho okumele kungabi khona. So njengoba intengo isikhwela khathesi ku-international market, ama taxes lawana ayabonakala njalo esenza ukuthi intengo ikhwele.
Umnumzana Masimba kuchera yingcwethi ecubungula ezomnotho limuzwe lapho ikhuluma icingweni le-Studio 7 eseHarare. Ijale le-Congress lakwele Melika likhangelele ukubana namhla lizabala amavoti awe-Electoral College aveza ukubana umnumzana Joseph Biden oyebandla lama-Democrats unqobe umongameli Donald Trump ukhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngolwezi lwanyakenye. UTrump ufuna ukuvimba impumela yokhetho lolo esithi wagxilwa nguBiden lebandla eliphikisayo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abasekela uTrump abagoqela uSenator George Hawley, uSenator Ted Cruz labanye bathi bazavimba impumela yokhetho ePennsylvania, Arizona lezinye indawo abathi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Bakhona njalo abaku-House of Representatives abathi bazakwenza okufanayo. Kukhangelelwe ukuthi amalunga e-Senate lawe-House of Representatives bazahlafuna udaba lolu okwesikhathi eside. Umsekeli kamongameli uMnumzana Mike Pence abesesethula impumela yokhetho lolu nxa sokukhulunywe kwaphela. UBiden ulama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. UTrump uthi wagxilwa kukhetho lolu. Akula bufakazi obuveza lokhu. Abanye abalandeli bakhe bayatshengisela eWashington DC lezinye indawo besithi alwenziwanga ngemfanelo ukhetho eWisconsin, Pennsylvania, Georgia leMichigan owanqoba khona uBiden. Olandela ukhetho lolu umfundisi Raphael Mthombeni uthi akuyindawo okwenziwa libandla lama-Republicans.
Kuphonga ukudlalisa isikhathi sokuthi kuphonga udebate wakukhulunywe kukhulunywe kuphindwaphindwe izinto ezivele zisaziwa. Engikubonayo ukuthi ukhetho lwenziwa, ukhetho lophumelela, ukhetho selophumelela, ama-states wonke faka izidindo zawo ukuthi ukhetho luhambe kuhle, luphumelele kuhle. Laba nje labo kufanele ukuthi bafake isidindo sabo ukwenzela ukuthi kufike ilanga lika 20 leli esilikhangeleyo 20 January, lapho umongameli omutsha ezathatha isithupha sakhe.
Umnumzana Abusani Mbuso Ntini uthi uTrump labanye bakhe bazama ukweba ukhetho.
Bazama ukulisana lentando zabantu indlela abantu abavote ngayo. Siyananzelela ukuthi iThola College ithe ukuhlangene kwayo yavota yapha uBiden amavoti adlula i-306, uTrump waphiwa i-232, uBiden yena ubefisa ukuthola amavoti angu-270. So udlulile lawo mavoti kakhulu, kuyakhanya ukuthi abantu njalo le-Electoral College bahloniphile uvota wabantu bapha u-president-elect uBiden lo-vice president-elect uKamala Harris ukuthi kube yibo abazafakwa esikhundleni ngo-January 20.
Omunye njalo olandela ukhetho lolu, uMnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU PF uthi okwenzakala eMelika kululaza ilizwe leli kwezombusazwe.
Abantu umhlaba wonke jikelele bebekhangele i-America njenge-champion kweze-democracy. Ibisibonelo i-America. Nanxa kulokunye kade singakuboni njengakhonokho. Kathesi sebezehlisile kakhulu, bayehlisile izinga labo abaphansi kakhulu.
Kusenjalo abakubandla lamademokrati abancintisa eGeorgia kukhetho oluphindwayo olwamalunga edala le-Senate, umfundisi Raphael Warnock loMnumzana John Ossoff bakhangelwe ukuthi bazanqoba uNkosazana Kelly Loeffler loMnumzana David Perdue akade bemele isabelo lesi. Ibandla lamademokrati lizagokela idala le-Senate kungenzakala lokhu. Ngimele iStudio 7 saseMaryland, nguKip Stube.
I-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhanyela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Umphathi ntambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele-South Africa uMnumzana Aaron Motsoaledi utshaya phansi ngentonga ethi izizalwane zeZimbabwe ezingelancwadi ezaneleyo ngeke zivunyelwe ukungena elizweni kungelani lokuthi kulezi nkulungwane ezilamalanga zilokhu zizama ukungena emngceleni we-Beit Bridge. UThuso Khumalo usibhale lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
UMnumzana Motsoaledi utshela bezindaba ukuthi okunye okubangela indwendwe ezinde emngcelweni we-Beit Bridge yikuthi kulabaningi abazama ukungena bengelawo wonke amaphepha afunekayo.
Anybody wishing to visit South Africa must use the official gates of entry.
Noma sekutheni akekho ozavunyelwa ukungena kwele South Africa engelazo zonke incwadi esizifunayo.
Only travelers with valid PCR tests are allowed into the country.
Uthi labo abatholakala bethola amaphepha e-COVID-19 awamanga bahle baphendulwe emuva amapassport abo ahle agcotshwe ukuthi abasafuneki kwele South Africa. Engceleni uthi amasotsha aqale izolo ukusebenzisa i-helicopter lezikepe ukuba leqiniso lokuthi akekho ongena kwela mvumo. Labo-ke abafika engceleni bengelazo incwadi esikhombisa ukuthi abalawo umkhuhlane we-coronavirus bayahlolwa njalo nxa belemali yokuzibhadalela. Ongelayo uyaphenduka. Labo abatholakala belalo umkhuhlane uthi babuyiselwa emuva ngoba iSouth Africa layo ithwele nzima ngenani eliphezulu labantu bayo ababanjwe ilo mkhuhlane. Lobanje siphathamandla zongcele kucelele eZimbabwe sizisebenze gadalala ukudinda amapasipoti alabo abalelungelo lokungena kwele South Africa. UMnumzana Zenzo Nkomo ofike emngceleni ngomvulo ubelokhu engakangeni lalamhlanje. Unkomo uthe eZimbabwe bahambe ngenyawo badindisa amapasipoti kodwa imota zabo zilokhu zisemzileni emide okwamagama kucele leZimbabwe.
Abantu bonke laba bekukhuka kula ma-toilet akula manzi. Amanzi yakuthenga oyi-500 ml nge-R10. Yabona kubuhlungu kakhulu. We don't have leaders who can talk to their counterparts ngoba uzasitshentshelwe ezimsayidi ufike futhi e-SASID wenzeni uhlale. Ilanga liyashisa akula ma-toilets and it's already causing the spread of the pandemic.
Omunye njalo weZimbabwe okhethe okwaziwa ngokuthi nguMnumzana Sitshela uthi ugcine sebuyela koBulawayo ngemva kokubona ukuthi uzazigcine sebanjwa i-coronavirus elokhu ezama ukungena kwele South Africa.
2 days ukukhiwa you depend on buying amanzi. I toilet uphuma ungena iganga. Kwesinye isikhathi it's not worth it. Kuyabe kubuhlungu kakhulu. Ama COVID certificate iyabe isi-expire uku-queue. Abantu ade beku-queue izolo sisonke kanje. Lalamuhla abakaphumi and I can tell you ukuthi ama COVID certificate abo ase-expire. Nxa singalandela umthetho akusamelanga bachaphe sekumele babuyele be-apply futhi another COVID certificate.
Isiphathamandla sezaphu kwele South Africa umnumzana Future Msebele uthi okwenzakala emngceleni kufanele uyithele lamanhloni iZimbabwe.
Okwenzakala eborder kuyadanisa kakhulu. Lokhu kukhomba ukuthi umnotho welizwe ufile njalo lobukhokheli bezanu lohulumende abalandaba lokwenzakalayo. Sesibonile ama-ministers eSouth Africa efika eborder ezama ukuthola indlela abangasiza ngayo. Kodwa bakithi bathule bahlezi le eRR. Singuzapho sithi umongameli uMnalaka akasuke kuholiday abuye eBeaufort azozibonela icrisis ekhona.
Lobanje lolu daba luthinta kakhulu izizalwane zeZimbabwe. Ihofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa ibilokhu ingakaphenduli imibuzo yokuthi ithini ngokwenzakalayo njalo ihlela ukuthatha manyathelo bani ngalokho. Melisuto 7, Johannesburg, Wele, South Africa, ni Mutuso Kumalo. Kweze midlalo, iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders seliqalile amalungiselelo okudinga inkokeli entsha. Intathelo izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe liqembu le-Highlanders uthi labo abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umgcini sihlalo weqembu unobhala jikelele kanye lelunga lekhomithi kumele babe sebephosele amaphepha abo kungakedluli mhla zingama-23 kunyanga kazibandlela. Omunye walaba sebesazakala ubabazancintisa ngubheka Sibanda yena ufuna isikhundla sokuba lilunga lekhomithi.
Mina ngingubheka Sibanda ijaha leflabusi kwesipasa kokodlwa yomnyama. So mina lapha ngikhangelele ukuncedisa timu yami njoba vele kade ngijayele ukuthi ngincwethe lapha laphayana ngikhatshana but okwakathi singidikela ngithi ngisondele eduze sibonisana lamamadoda awe-executive engiwajhayela isaluti ngomsebenzi abawenzileyo. Itimu ngeyethu, itimu ngeyenu balaleli. Mina-ke kakhulu ngikhangelela ukuthi sikhanye sincedane kakhulu ku-Division 1 eyiyi-backbone yetimu. Maningi ama-players nje asuke ku-Division 1 eyiyo sikhangelela ukuthi singakubambisana ngayo sincedane ngayo asisena kuthenga ama-players asuka kwezinye indawo.
Omunye njalo osephumele egcekeni ukuba uyasifuna isikhundla sokuba lilunga lekomiti ngumgcini mafu omgcini sihlalo weqembu Kenneth Mhlophe yena obikwa ezancintisana lo-John Fats Sibanda ikanti uMorgan Dube yena obikwa ezancintisa ukuba akhethwe ukuba ngunobhala jikelele. Ophethe isikhundla sikanobhala jikelele okakathesi ngu-Israel Moyo yena osaselelungelo lokuncintisa njalo nxa ethanda. Ezinye iinkokheli zeqembu le-Highlanders ezibalisa umsekeli kamgcini sihlalo uModern Ngwenya kanye lomphathingcebo uDonald Ndebele bona basasalelwe ngumnyaka belokhu besezikhundleni. Ukhetho lokudinga inkokheli yentsha kuqembu le-Highlanders luhlelwe ukuba luqhutshwe mhla ziyisikhombisa kunyanga kaNhlolanja ngemva kokuba iqembu lelisi liqhube umhlangano walo uqhutshwa minyaka yonke i-annual general meeting ngesilungu mhla zingama-30 lanye kunyanga kazibandlela. Insinda baphendule ebhekane neqembu le-Highlanders ukuba bazayithola yini imvumo yokuba baqhube lowo mhlangano njengoba ukubuthana kwabantu lokuqhutshwa kwezemidlalo okungavunyelwa elizweni kulezi nsuku kungoba inani labantu abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 liyala lilokhu likhuphuka. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Ndlovu wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe likhuphulwe ngabantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1365 abatholakale bele gciwane leli izolo kuphela. Abafundi ababhala imihloliso ka-A-level o-level bahlangane lobunzima ngokuphuza isikolo kungenxa yokuvinjwa kwemigwaqo ngabezomvikela lapho kuqiniswa i-COVID-19 level 4 lockdown izolo. Abomsebenzi wokujabulisa uzulu abathathu abaqoqe umcimbi wemzini waseMbare eHarare namhlanje bagwetshwe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha ngemva kokufunyana belecala lokwephula izifundiso ze-COVID-19 lockdown. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nakhathi zesijelemane. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.